Chirongwa ichi chakaparurwa pachipatara cheWilkins Infectious Hospital muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro avo vakati vemachechi vanenge vachiunganidza vatendi vanoda kubayiwa nhomba yeCovid-19 bazi rezveutano rotumira vakoti kunoita basa iri.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari mudunhu wekwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira mountain or nharira church moroungana GMO manhamba dzake teichikupai nesu kuti vanhu vainde ipapo vondobayiwa. Kana imi miwo yemachechi muine dzimotokari nevakomana nevasikana vechidiki vanenge vakwanisa kutora data yakaita seinoiswa mumabhuku aya, handiti vachinyora kuti nhamba dzako dzichitupa ndiani une makore mangani vachida, tobatsirana kuti vana nesi tivasiyire basa nana chiremba rekunyatsobaya nhomba yacho.
Chirongwa chekubaya vatenda vachiri kuzivikanwa nezita rekuti Operation Mara. Sachigaro weZik vaAndrew Taunashe vanotungamirira kereke yeFamily of God vakati vanoda kuti vemachechi vabatsire kuti hurumende ikwanise kusvitsa wandu hunodiwa nenyika kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kana tikateera chirongwa ichi, chechi pachai chetu vakanyika kachatanga kubuda 60% inodzinodikwa kuti zvinzi zvabetsera kuti chirwere chidzikisirwe pasi.
VaDavid Mazurure avo vane makore makumana nemashanu variwo nhengo yeZion Christian Church vakati kubayiwa nhomba kunovabatsira kudzivirira chirwere cheCovid-19.
Zvandisunda kuti ndizobayiwa nhomba kuti kana ndikabayiwa zvinoita kuti chero ndikazobatwa nechirwere cheCovid zvindibatsire sistemu yangu kuti ndisazosafoketa.
VaMazurure vatiwo
kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofanira kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Munyori muJohane Masowe echishanu vachitungamirira sangano renyenyedzi nomwe madzibaba Jacob Ndawana vakatiwo kereke yavo inoteerera kurudziro yehurumende.
Tatangovharirwa mumba tikateerera mitemo unotaurwa nehurumende yedu ichitungamirirwa nababa Jim Nangago. Ndoo zvatinongoteerera, hatina chatinopukana nacho. Sanei vatipa vakativhurira kuti tinamati tinonamata zvakasununguka.
Dr. Mangwiro vakakurudzirawo vana chiremba nevakoti vari mumakereke aya kuti vashandewo nebazi ravo mukubatsira kubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nematanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 1,606,751,000 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kechipiri sezvinokurudzirwa. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 2,530,481 vabayiwa nhomba kekutanga. Zvichakadaro vanhu gumi nemumwe wakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana nemumwe kana kuti 4,401. Vanhu makumi manomwe vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nevana zvine mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 124,437. Vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 111,534. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.